Mangwana kuri kutyirwa kuti kunogona kuita bata murefu bata mupfupi apo nhengo dzezanupevhu dziri kurwisana dziri kutarisira kuratidzira pamuzinda webato iri musangano wepolitibureau usati waitwa. Mukuru wemadzimai mudunhu remashonaland west amai Angelini Muchemei ava vanonzi nevamwe vanotsigira chikwata chegeneration 40 vaudza madzimai ose musangano wavo kuti vaende neuwandu hwavo kumuzinda webato iri muHarare. Bazi remadzimai raronga mabhazi 14 kuti atakure vanhu kuenda kuHarare mangwanani. Mutsamba yavanyora amai Muchemei vakurudzira madzimai kuti vaende kunotambira mukuru wavo vari zvakare mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe apo vanenge vachiuya kuzopinda mumusangano wemangwana wepolitibureau. Sachigaro wezanupiefu mudunhu remashonaland west vaEfraim Muchengeta vanyorawo gwaro kunhengo dzose dzeprovincial coordinating committee kuti dziwanikwe dziri pamuzinda wavo mangwanani. Vachengeta havana kutaura kuti donzo remusangano nemutungamiri wenyika nderei asi vati kungosangana nemutungamiri webato sezvavanogaroita.
Kuti tinosangana navakuru mangwana ndezvatongofanira chete hakuna zvimwe zvingamwe. Zvachiri zvakaita kubva kuairport paya pachete hakuna zvinhu zvibva hapana zvinhu zvinoitwa kunze kweprovhinsi yeHarare provhinsi. Hakungototi tsigire pamwe chete mamemba sedu abude nese kunotsigira tikaida taurwa namashefu.
Asi izvi hazvina kufadza vamwe mumusangano wezanupf avo vanofungidzirwa kuti vanotsigira chikwata chinotungamirirwa nemutevedzeri wenyika vaEmerson Munangagwa. Vaimbove sachigaro vechidiki mudunhu remashonaland central vagodfrey senengamu vanoti vanotsigira vamunangagwa vanyorawo gwaro vachikoka vechidiki vose mubato pamwe nevana vevaimbove varwerusununguko kuti vaende pamuzinda webato kuHarare kunotambira mukuru wenyika vasati vapinda mumusangano wepolitibureau. Mutsamba mavo vasenengamu vati ibasa redu kuchengetedza musangano uyu wemisodzi diki taneropa hatingapete mao kumusangano uchiparadzwa nembavha ngochani nevatengesi vanodya nemuvengi. Vatsenenga mazoti kunyange vari kuenda kumuzinda wavo mangwana vakazvimiririra vanoshora misangano yakadai inoratidza kunetsana mubato asi vanhu vachitambura munyika.
Saka inini kana ucharemembe sometime back ndakatomboposta ndichiblasa nhau yeomens kuda ndichitise misplacement emapriorities and for the whole party kuti mangwana vanhu vanzi vari kuita marallies mademonstrations or whatever when the economy is bleeding. See, it's a sheer waste of time and it also shows kuti vamwe vanhu vatinavo havatomboziva zvinhu zviri kuita meta because people expect solutions other than rallies. People want tangible things other than kuenda kunoswera vanhu vachiita zvinhu zvisina basa rese pahk. So in any fine, I'll go there just to witness, but you see, I don't think that we organize our rallies and the demonstrations we hope because of the masses, especially young people who suffer.
Kurwisana mubato rezanupiefu kuri kuenderera mberi zvichitevera kukandirana makobvu nematete kuri kuita gurukota rezvidzidzo yepamusoro vajonathan moyo nemutauriri wavamugabe vageorge charamba izvo zvasiya bato rapamuka nepakati. Vaimbove varwi vehondo yerusununguko vachitungamirirwa nasachigaro wavo vachristopher mutsvangwa vakavimbisa kuti vachadzivisa vamoyo nevamwe vavo vanosanganisira vasevhia kasikuwere kupinda mumusangano wepolitibureau mangwana. Vanoziva zviri kuitika mubato iri vanoti mangwana nhengo dzepolitibureau dzichabudirana pachena sezvo paine nyaya dzekurangana nekudzingana mumusangano sezvakaitika gore rapera apo pakadzingwa vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika nika amai Joyce Mujuru. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.